manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Zvinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 6, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mese muzvipatara muri kushayikwa kana kuti maoxygen. Tiri kutotaura neMinistry yeHealth kuti zvokakwanise kusupplya maoxygen tanks kuti tizvione vakwanise vabatsirike panyaya dzekufema avo vanenge vachida rubatsiro nemaringe nenyaya dzekufema.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko remweya wekubatsira kufema kwevarwere veCOVID-19. Veruzhinji vokurudzira hurumende kuti iferefete zvakabuda mugwaro redysentery iro rinobata huori hunonzi huri kuitwa navakuda tagwirei chipangamazano uye vari hama yemutungamiri wenyika. Kukwira kwehupfumi kwanga kwakatarisirwa gore rino kwovhiringwa nedenda reCOVID-19. Indiwe mimwe emisoro enhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko remweya wekubatsira kufema kwevarwere veCOVID-19 munzvimbo dzakawanda munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanoziva zviri kuitika vanoti dambudziko rekushayikwa kwemweya unobatsira vanhu vanenge varwarisa riri kuitika mumatunhu akawanda. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nevarwere veCOVID-19 vari muzvipatara pamwe nevakachengeterwa mumaisolation center. Gurukota rezvematunhu muMashonaland West amai Mary Muliswa Chikoka vakazivisa mukuru anomirira dunhu muCOVID-19 National Task Force uye vari gurukota rezvemitemo vaziyambe ziyambi pamusangano wavakaita nemugovera kuti nzvimbo dzinochengeterwa vanhu vanenge varwarisa nechirwere cheCOVID-19 hadzichisina oxygen.
And one of the challenges, Honorable Minister, is the lack of oxygen supply at some isolation facilities. That is it's a big one. We need that to be dealt with, Honorable Minister, with urgency, please. We need more PPE.
Rimwe dambudziko hombe ratinoona nderekushayikwa kweoxygen munzvimbo dzinochengeterwa vanenge varwarisa.
Amai Muliswa Chikoka vakati vakaudza bazi rezveutano mamiriro akashata aita dambudziko iri.
Mese muzvipatara muri kushayikwa kana kuti maoxygen. Tiri kutotaura neMinistry yeHealth kuti zvokakwanise kusupplya maoxygen tanks kuitira kuti zvione vakwanise vabatsirike panyaya dzekufema avo vanenge vachida rubatsiro nemaringe nenyaya dzekufema.
Mukuru wezveutano mudunhu reHurungwe kuMashonaland West vaShepherd Marwei vakatiwo ichokwadi kuti dambudziko remedical oxygen ranetsa munzvimbo yavo.
We use 4 cylinders every after 2 days, so oxygen has been a very big challenge.
Isu tinoshandisa masilinda mana oxygen pamazuva maviri nekudaro kuwana oxygen nguva dzose idambudziko guru.
Mukuru anoona nezvechirwere cheCOVID-19 mudunhu reMashonaland Central uye vari gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe vanoti dambudziko iri richiri mudunhu ravo kunyange havo rava nani. Mudunhu reMidlands mukuru wezveutano mudunhu iri vaReginald Mene vanoti kunyange zvava nani dambudziko iri rinogara richinetsa mudunhu ravo.
For me, there's an additional supply in Midlands, oxygen, but that's very bad.
Asi mukuru mubazi rezveutano mudunhu reManicaland vaSamson Nyoni vanoti dunhu ravo harina dambudziko iri.
Manicaland hatina ba. Manicaland hatina ba izvozvo.
Mukuru anoona nezvechirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vati titaure nemutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri avo vanoti vanga vasati vataura nematunhu ose kuti vazive kuti ndeapi mamwe matunhu ane dambudziko iri. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu 33 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezero, izvo zvasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe ane gumi nemumwe chete 1911, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru 56 zvine gumi nevana 56,014, zvichitevera kubatwa kwevanhu chiuru chine mazana mashanu nemakumi mana 1,540 nezuro wakare. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabayiwa nhombe yekutanga yeCOVID-19 vave zviuru mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nezvinomwe zvine mazana manomwe negumi nevashanu 795,715, uye vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri vave zviuru mazana mashanu ane makumi masere nechimwe chete ane mazana manomwe ane makumi maviri nemumwe chete 571,721. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu 60 kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Rimwe sangano rinomirira vanorarama nekutengesa muBulawayo, reBulawayo Vendors and Traders Association, rinoti rinotambira nemufaro chirongwa chehurumende chekubaya nhomba yekudzivirira COVID-19 kuvanhu vanorarama nekutengesa, icho chaparurwa nhasi muguta iri. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvezvirongwa musangano iri uye vachiraramawo nekutengesa, Muzvare Debra Mukasa, vanoti vanofara chose nekuti hurumende yakanzwa chikumbiro chavo chekuti vanorarama nekutengesa vange vachiwaniswa nhomba yekudzivirira COVID-19 kuitira kuti vakwanise kuvhura misika. Chirongwa ichi chaparurwa munzvimbo nhatu dzinoti City Hall, Renkini neSokusile, uye hurumende ine urongwa hwekubaya vanhu zviuru gumi nezvishanu nhomba mukati memazuva gumi senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Muzvare Mukasa vanoti vanotarisira kuti vamwe vasiri kutengesera mumisika yekanzuru vachabayiwawo nhomba iyi, sezvo nhasi kwanga kuchinzi vanhu vatange vaburitsa makadhi avo epavanoshandira kuti vakwanise kubayiwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Sekutanga tiroda kuti tirovere gavhumendi maoko kuti vanzwa chichemo chedu chekuti tirikumbira kuti mavenders sevanhu vanoshanda as my frontline workers vapiwe mukana wokuti vabayiwe. Saka gavhumendi yanzwisisa kuchema kwedu ikabva yaisa nzvimbo dzekubayirwa sekuchema kwedu. Remember last week taichikochema kune hurumende kuti dai yasvedza mapoints okutizvo vanhu vabayiwe, especially my informal sector. Saka tinotenda zvikuru chirongwa chacho chatangisa nhasi useni, although mamwe mapoints vambotinonokei, ndofunga wangu achitogadzira maybe wangu achitouya munzira kuti vauvhura. Saka haiwa chatanga on a high note neturnout yacho yemavendors my informal sector avamhanya chaizvo vakaenda kusitoro kuti vanobata maline.
Matambudziko api amasanganawo nawo?
Tazoita dambudziko diki haro rokutizopa mainformal sector apa. Varipo vamwe vasiri kushandira mumabase asset council. Vamwe vari kushanda vachishandira mumabuildings okuti vanorenta nzvimbo then vozoshare one license. Taita dambudziko ipapo nokuti vamborambirwa kubayiwa zvichinzizvo kuri kudiwa malicense evanhu vanoshanda kumabase. Saka ndingati ipapo ndipo pataita dambudziko nokuti vambodzosera vamwe kumba kuti ngavanotsvaga malicense. Saka director wedu Michael Dwayne dovazo enda kuma offices eBulawayo City Council wagara pasi vakataurirana nyaya iyoyo kuti how best can we help these vendors kuti vabayiwe saka chinhu chiri kutotaura ne City Council but I think sezvo tapiwa 10 days by the 10 days izozo maybe tinenge tabuda ne something kuitira kuti ivava nawo vanoshandira kuma buildings vawane mukana iyoyo kubayiwe.
Tiri kunzwa kuti hurumende ine urongwa hwekubaya vanhu 15,000. Imi muri kugutsikana here neuwandu hwekuti tichiona kuti vanorarama nekutengesa vakawandisa.
For a start, kana government yatipa izvozvo hatirambi tinozvigamuchira nokuti izvo for a start wangatanga ipapo then kana wakuzoita second phase yevanhu ivavo vanozvishandira vangakwanise navo kuti wawane mukana. 15,000 is a small number for now. Considering the 70% yedu yatiri for informal sector. Tirikungokurudzira chete kuti izvo government irambe ichitotifungawo ikamboisa vamwe nokuti rimwe dambudziko ratinaro varipo vari kutoshanda vachimhanya vasati vambopiwa malicense saka nderimwe dambudziko ratiri kuona kuti sezvo City Council yange ichida malicenses zvingatipe kurwadza kuti vamwe vachasara.
Mutevedzeri wemunyori anoona nezvezvirongwa musangano reBulawayo Vendors and Traders Association vachiraramawo nekutengesa muzvare Debra Mukasa vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Kambani ine migodhi yakawanda munyika yekuvimba Mining House nhasi yazivisa kuti haine ina muzvina bhizimusi vakuda kwasheta gwirei avo vanonzi nesangano reThe Century vanoshanda nekambani iyi mumabasa avo asina kujeka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko ayo nhasi kuvimba yati vatagwirei havana zvekuita nekambani iyi sezvo kambani yakatenga zvikamu zvese zvavatagwirei kubva mukambani yavo yeSotic International. Sotic International ndeimwe yemakambani avatagwirei anonzi neThe Century aishandiswa navatagwirei kuwana basa kuhurumende pamwe nekubata pauro makurukota ehurumende nemakambani ehurumende kana kuti state capture. Kuvimba yati haine navatagwirei ichiti varidzi vekambani iyi vanosanganisira Sovereign Wealth Fund of Zimbabwe, Public Service Pension Management Fund, Deposit Protection Board, Insurance and Pension Fund, Farmers Deed Trust Settlement Private Limited, hurumende nemamwe makambani. Vaive gurukota rezvemari panguva yehurumende yemubatanidzwa zvakare vari mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato guru rinopikisa vatendai biti vaudza Studio 7 kuti nyaya yeThe Century inoda kuongororwa zvakadzama.
Tagara tichitaura mukare kare kuti Reserve Bank iri pakati pehumwe panyaya dzeforeign exchange, panyaya dzepetro and so forth. Hazvizvinyowanipa saka zvinoda kuitwa ndezvekuti let's have a strong independent institution, let's have matare anosenza, let's have maZimbabwe anti-corruption commission anosenza. Iko zvino nyaya yatagwire takaitaura kudhara asi hatatambodaidzwa kumahofisi eZimbabwe anti-corruption commission, hatatambodaidzwa kunational prosecuting authority, hatatambodaidzwa kuZimbabwe republic police.
Vabiti vati vanhu havafaniri kumirira mapato anopikisa kuti atore matano pamusoro peuori huri kuitwa nehurumende vachiti yasvika nguva yekuti munhu wese asimuke.
Pane munhu wese ari kubirwa mari, isu maZimbabwe ndichiri kuitei neumori huri kuitwa nehurumende chaimatoni Munangagwa. Vana kuda tagwiye vari kuba zvese, ari mumabhazi, ari mugoridhe, ari muforeign currency, ari mufuel, ari mumahospitari, ari mucommand, ari mufertilizer, ari kuba pese. Tiri kuitei sevanhu veZimbabwe, why are we not angry? Ndopane mubvunzo ipapo.
Mutungamiri wedemocratic party Dr Uriah Zembe vati vatagwirei vanoita madiro ajojina nekuti nyika yakaita sarudzo dzisina kujeka. Vati hapana munhu anofanira kuita zvaanoda kana nyika ine vatungamiriri vakasarudzwa neveruzhinji.
Iko zvinezvi purezidendi unenge aripo ariri mukuru weZanu PF unoti kana oda kunorwiwa kusarudzo woshandisa midziyo yenyika yakafanana namauto, yakafanana namapurisa, yakafanana namaCIO nokutora mari dzenyika achizvidzivirira iye nokuita vanhu vanoita zvamabhizinesi vakaita sanatagwirei vanenge akavadzivirira iye asi achizotora mari nokuseri.
Mukuru weCommercial Farmers Union of Zimbabwe vaAndrew Pasco avanonzi sangano ravo rine chikamu mukuvimba Mining House vauze Studio 7 kuti havana zvavanoziva nezvavatagwirei kana kambani yekuvimba vachiti vakangodezwawo kuti vapinde mukambani iyi. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri weZimbabwe Anti-Corruption Commission vaJohn Makamure kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kunzwa kuna vatagwirei sezvo vasiri kubatika panhare mbozha yavo.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Yashika nguye kuti timbozwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reInternational Committee of the Red Cross rinoti vanhu vanodarika zviuru mazana masere kana kuti 800,000 vakasiya misha yavo mudunhu reCabo Delgado muMozambique zvichitevera kurwiswa kubva gore rapera. Sangano iri riri kuyambira kuti mararamiro evanhu ari kudzikira zvakanyanya. Nepfenyuro yekuBritain yeSky News inoti apo chikwata cheTaliban chasimba mumwedzi mishoma yadarika muAfghanistan uye America yatanga kuburitsa mauto ayo kubva munyika iyi, madzimai emuAfghanistan vazivisa nezvekushushikana kwavo panyaya yekuchengetedzeka kwavo mune ramangwana. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti kukwira kwehupfumi kwanga kwakatarisirwa gore rino kuchavhiringwa zvakanyanya nedenda reCovid-19. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi vaishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanti zvinonetsa kusimudzira hupfumi panguva ino.
Iro sangano reInternational Monetary Fund rakataurawo zvakare rakati mafambiro ezveupfumi gore rino kwaachakanganiswa nemauncertainties aripo pamusoro pedenda reCovid-19 yatingati evolution yeCovid-19, zvamunoziva tatomu yatingati third wave, uyewo hurumende yakadzika marestrictions onga asi akanyanya level 5 pamusoro-soro, nekuti pabusiness achiri kubvumizwa kunga achishanda but achipedza na 3 dzemasikati. Saka izvozvo zvinoaffecta production, zvinoaffecta maincomes, zvinoaffecta mafambiro ezveupfumi. But tine tarisiro yekuti hurumende yakatenga mavaccine zvinogona kuzobatsirawo kuti dzimweni dzenguva tisa upinde mumawave kana mafourth wave. Saka izvozvo zvakasaitika, zvinoita kuti upfumi hwedu hufambe zvakanaka mugore rino. Confidence yebusiness iri pamusoro. Of course tichine matambudziko akawandisisa.
Tabvunza Dr. Chitambara kuti sei vachidaro.
Nyaya yeextreme poverty, nyaya yesocial protection isina kumira zvakanaka nezvimwe zvakadaro, even my investment edu akadzikira zvakanyanya. Saka tine matambudziko akawanda atinofanira kunge tichidila nawo, nyaya dzekustrengthen mainstitutions edu, kudila nenyaya dzecorruption, zvese zvinofanira kunge zvichigadziriswa.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vatsinirawo maonero aya.
Nyaya dzelockdown tinonzwisisa kuti dzakaitirwei. Chikonzero chadzakaitirwa ndechekudzivirira chirwere kuti chisapararire zvakanyanya. Asi zvatiri kuona ndezvekuti productivity inodzikira, nokuti vanhu vashoma vanenge vari kumabasa, kunyanya kune makambani anonzi non-essential service, kunofanirwa kunge kuine 50% yevashandi. Capacity utilization inodzika. Zvimwe zvinoita kuti makambani abudirire maprogram avo, mabudgets avo, nemaplans avo, zvese zvinobva zvaenda mudondo.
Dr. Murefu vatiwo
ikonomi yenyika inodrivewa nekushanda zvakanaka kwemakambani. Saka kana makambani asingashandi zvakanaka nekwekuda kwekuti akavhara, zvinoita kuti upfumi hwenyika husafambe zvakanaka. Kana iyo mitero inotorwa negovernment inodzikira, nekuti vanhu vanenge vasiri kuproducer zvakakwana, vashandi vamwe vanenge vasina mabasa.
Munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vati vashandi vari parumana nzombe.
Tingati nyaya dzelockdown dziri kukanganisa kunyanya vaya vanotaurirwa kuti kampani ichaita decongest the workplace. vakawanda vari kutaurirwa kuti pamunenge musipo pabasa masvondo mairi iyayo munotora mazuva enyu elive. Vakawanda vakagara vakatora vakamanikidzwa kutora mazuva elive panguva yafura yelockdown. Zvinoreva kuti vakawanda vanenge vakutopinda pama unpaid leave days.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vaVictor Boroma vanotiwo
kuvharwa kukunokanganisa vemaindustry vanogadzira zvigadzirwa zvakasiyana siyana sekuti kuunza zvinhu munyika kunenge kwava kunetsa. Vatengi vanoitawo vashoma uye nguva dzekutenga dzinoita shoma nekuda kwemacafe hours anobvana 9 na 8 dzemakuseni kusvika na 3:30 dzemasikati. Vanotengawo zvinhu kunze kwenyika vachitengesa muno vanozivikanwa sekuti cross border traders mukati meuwandu hwavo. Vave panguva yakaoma nenyaya yekusafamba kwemabhazi. Izvo zvinoreva kuti mitengo yezvishoma zvinenge zviri muzvitoro izvozvo mitengo yacho inokwira.
Chirwere cheCovid-19 chakatanga kupararira zvakanyanya pasi rose gore rapera chichiuraya vanhu uye kuparadza upfumi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vanhu vakawanda vanoti vari kushushikana zvikuru nekufa kwakaita vanhu mutsaona yakaitika nezuro mudunhu remasvingo. Panguva iyo vanhu vari kurambidzwa kufamba manheru. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vanhu makumi maviri vakafa mutsaona iyi yakaitika pedo nemhanda mabwe kwachivi nezuro zuva rodoka. Mumwe mugari wekwamadamombe kwachivi amai chenai mwoyo maguyo vati zvinorwadza kuti vanhu vakawanda kudai vakafa vari mumugwagwa asi paine mitemo yakadzikwa inorambidza motokari kufamba nzendo refu.
Patsaona yakaitika yeGrand Via ndinoona kuti mapurisa haasi kuita basa rawo. Mapurisa ari kutokonzeresa kuti motokari idzodzo musvika chikailode. And I think vanhu ava is either ndedzemapurisa bhozi takaudzwa kunzi hakuna intercity traveling. Saka haukamu kuti Grand Via yanga ine vanhu 20 yakapfuura maroadblocks waya. Mapurisa ndo ari kutokonzeresa nokuti dai vaigona havo kuti masoja ashande oga, I think that was going to be okay.
Izvi zvatsigirwawana amai netsai mashanda avo vanoti mapurisa kunyange pasina nyaya dzemutemo welockdown vakatadza basa ravo nekuti vakabvumira motokari yakanga yakatakura vanhu vakapfurikidza kupfuura paroadblock. Izvo zvinoita kuti vanhu vakawanda vafe kana pachinge paitika nzudzi mumugwagwa.
Indoona kuti mushikashikaka kana kuti as a family pane nhamo dzinoitika, pane zvakawanda zvinoitika. Vanhu vakafamba vari vashoma motikari hatizorasikirwi navanhu vakawanda zvakadai. Izvi hazvimbotombonakidzikana because mapurisa vari kuregerera vanhu vachipinda paroad vari overloaded zvakashata kudaro. Saka haiwa izvi ngazviperese, mapurisa haasi kugona basa. Ndonyaya iripo, mapurisa haasi kugona basa.
Mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati vati vari kuferefeta pose panotariswa mota nemaroadblock akapfuurwa nemota idzi mumugwagwa wemasvingo zvichavana nezuro kuti vaone kuti chii chakaitika zvotora matano akasimba.
Nyaya yaroto yatotoongorora kuti chii chakaitika nezuro. Kana vakapfuura paroadblock yavakapfuura nayo kana pacheckpoint tikangozviona tiri kutora matanho akaomarara kumapurisa iwazvo.
Mutevedzeri wemutauriri weMTC Alliance vaClifford Clatchwayo vati vanochema nemhuri dzakarasikirwa panjodzi iyi asi vanopomera mapurisa mhosva yekuita uori vachityorawo mutemo yelockdown munyika.
Vakomana nevasikana vanenge vari murodhi muya mapurisa kazhinji kacho inyaya dzokuda kuzviriwana zviwanikwa kuti vawana choko muhomwe nezvakasiyana siyana nokuti zvinokatyika mazviri panyaya yakadai mota iyo yakatofuura nepamaroadblock. Maroadblock mapurisa achitoona kuti mune vanhu vakawanda sei mota imomo zvinhu zvakadii. Isusu hatizvinyanyi kukurudzira zvakadaro nokuti mapurisa anofanira kuita basa ravo risiri basa rekudisturba asi basa rekuchengetedza mutemo nekuchengetedza vanhu nekuchengetedza zviwanikwa zvemunzvimbo. Saka izvi zvinotiratidza kuti mapurisa ivavo havana hanya nezvese izvozvo, vane hanya nekupuwa mari yechoko muhomwe, vane hanya nekungotarisa kuti vawanei kubva pakugarira murodhi kwavanenge vachiita.
Mutauriri wesangano rinoona nezvekufamba kwakanaka mumigwagwa reTraffic Safety Council of Zimbabwe vatatenda chinoda vati vatyairi vanofanira kutevedzera mitemo yekuchengetedza upenyu hwevanhu mumigwagwa.
Chokutanga, mota dzega dzega dzatinenge tichityaira dzinotarisirwa kunge dziine inoicapacity kuti munopinda vanhu vangani. Zvino wishi iyo ine Grand Via zvoita sechiminibus kuita vanhu 23, pofa vanhu 20 out of 23. Zvakatodarika vanhu vakashayika necovid muzuva irero. Zvinogwadza. Ndopandati ndogara ndakatavura ini chikuru hakuzi kufema chikuru kufunga kana ava vafunga zvekufamba kunge vanga vari kufamba havazi ma public service vehicles yes nokuti pakanzi intercity travel dzora kubva masvingo kuenda zvichavana hazvitendegwi nguva ino kusvika masondo maviri apfuura vanhu vachizama kudzivirira utachiona hwecoronavirus zvino ava vakaita musika hwapa
Zimbabwe iri pasi pemutemo yelockdown inoramidza vanhu kufamba kana nguva dzinobvumidzwa kufamba dzadarika izvo zviri kupa vakawanda kuti vapomere mapurisa mhosva yekutadza kuchengetedza mitemo yenyika ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba
Perseverance jabangwe vechidiki vanoita mabasa emaoko vachigara mukwekwe uko kwakapararira zvakanyanya chirwere cheCOVID-19 vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kunyanya vanoita mabasa emaoko kuti varemekedze mitemo yekudzivirira kutekeshera kweCOVID-19 kuitira kuti vanhu vavane mikana yekudzokera kumabasa muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro navajavangwe nezvenyaya iyi.
Dambudziko angu randingangotaura vazhinji vedu tinorarama nenzira dzekutengesa. Kuna anenge achida kuti atengesewo kubva mangwanani kusvika zuva ravira. Nekuda kwekuti level 4 yelockdown inotiyo mabhizinesi ese anofanira kufara nenguva dza3 zvinhu zvinodzosera bhizinesi iri kutengesa mumashure ende pamwe pacho pavanotengesera pacho nekuda kwokuti mutaona muunyanyi kutendegwa vanenge vachitengesera panzvimbo dzinenge dzisingatendegwi vanozopedzisira voita dzinganisana nemauto uye zvino mapurisa
vagari vemukweke vaveri kuremekedza here mitemo yakagadzwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization yakanangana nekudzivirira kuchekeshera kwechirwere ichi
vanoratidza kuti vakuzvichengetedza kugara vachipfeka mamaski kugara vachisanitiza
vhiki rapfuura takanzwa honorable Kazembe Kazembe vachiti mapurisa pamwe nemauto achange ari mumigwagwa achiona kuti mitemo iyi iri kuremekedzwa munyika mukufamba famba mudhorobha matima sangana nemapurisa here vachikurudzira vanhu kuti varemekedze mitemo yelockdown
hongu tinomaona tikapinda mudhorobha unoona mapurisa dzimwe nenguva vanototora vaya vanenge vasina kupfeka mamaski zvakanaka vomboendeswa kukamba asi panoda kuti vanyatsokuita basa ravo pasina kutora choko muhomwe kune vamwe vekuti anoziva kuti ndabatwa ndisina kupfeka mask anoziva kuti ndongoburitsa kamari kakati mapurisa akazama kuti vasatambira choko muhomwe asi kuti vadzidzise vanhu nzira dzakanaka dzekuzvichengetedza nadzo kudenda reCOVID-19 nekuti munhu anogona kutora choko muhomwe asi uya haana chaadzidzaka anogona kubatwa nechirwere zvikazotinetsa
Avo vanga vari vaPerseverance Javangwe mugari wemukwekwe vachitaura vari parunare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai vateereri veStudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichizeya nyaya yekupararira zvakanyanya koita chirwere cheCOVID-19. Tichatarisa zvekare kuti zvirongwa zvehurumende zvekudzivirira kutekeshera kwechirwere ichi zviri kukanganisa zvakadii upenyu hwevechidiki munyika. MuZimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi. Muineni Mike Hove na8pm. Maniruano.
Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi Zimbabwe yakatarisana nedambudziko remweya wekubatsira kufema kwevarwere veCOVID-19 veruzhinji vokurudzira hurumende kuti iferefete zvakabuda mugwaro reThe Century Iro rinobata uori unonzi uri kuitwa navakuda tagwirei chipanga mazano uye vari hama yemutungamiri wenyika. Kukwira kwehupfumi kwanga kwakatarisirwa gore rino kwovhiringwa nedenda reCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 6 kuNtulikazi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyamukela uhlelo ukuthi ijekiseni sifike ebantwini abasemkambo abazisebenzayo. Vele besikhankasa ngakho ukuthi ijekiseni ngayifike emkambo abantu abazisebenzayo bephathe njengabantu abaqakathe kakhulu kwezomnotho kwezokuthuthukisa ilizwe.
Abaphila ngokuthengisa koBulawayo bamukele ngenjabulo uhlelo lokuhlatshwa kwabo ijekiseni ye-COVID-19 oluqale namuhla.
Isingesibili iriport ikhomba ubaba uThathwile ngendaba lezi ezenkohlakalo. Singakhangelisiza njalo sizabona ukuthi amanyama odiport eka-2017 layo itshengisa ukuthi bekungahambi kakuhle ku-command agriculture.
Ingcwethi kwezenotho sezikhuthaze uhulumende ukuthi asungule uphenyo lokuhlolisisa udaba olusegudwini olwethulwe inhlanganiso ye-Disa entry iyona ethi usomabhizimusi olodumo omnumzana kudakwashe Tagwirei engapha ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe selethule imali yephepha ebambeneyo i-$50 ezaqala ukusebenza kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphila ngokuthengisa koBulawayo bamukele ngentokozo uhlelo lokuhlatshwa kwabo ijekiseni ye-COVID-19 oluqale namuhla. Bathi lokhu kuza kwengeza amathuba okuthi uZulu avikeleke njalo kuvulwe indawo zokuthengisela. Uhlelo lolu luzaqhutshwa okwensuku ezilithumi ezilandelayo. Kubika obathabile Masuku.
Lolu hlelo lubikwa lujonge ukuthi lapho kugqitshwa ngemva kwensuku ezilithumi kube sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezilithumi lanhlanu i-15,000. Lamhla luqalele esilindoleni semabhasi eserenkini esekusile eCity Hall lakwezinye indawo zemikambo yakoBulawayo. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi kuhle ukuthi ijekiseni isize yafika ntwini abasemkambo abazisebenzayo.
Siyamukela uhlelo lokuthi ijekiseni sifike ebantwini abasemkambo abazisebenzayo. Vele besikhankasa ngakho ukuthi ijekiseni ngayifike emkambo abantu abazisebenzayo bephathwe njengabantu abaqakathe kakhulu kwezomnotho kwezokuthuthukisa ilizwe.
Unkosikazi Jacqueline Ndlovu, omunye wabathengisa emkambo, uthi uhlelo olusungulwe nguhulumende luhle kakhulu kodwa abanye kade bebiselwa emuva ngoba besebenza okungekho emthethweni.
Uhlelo lolu luhle kakhulu kodwa sibe lohlupho lokuthi baningi ababuyiselwe emuva ngendaba zokuthi abalayo ama-license endaweni abathengisa kuzo. Ayisibo bonke abalama-license ngoba iningi lethu lisebenza kungekho emthethweni.
Unkosikazi Madade Ndlovu, omunye wabathengisayo, uthi khathesi asenanzwa amalungelo abo.
Team namboni ngani vele i-target yawo akade beyisethile ukuthi maybe they will vaccinate so inamba engaka yama informal traders, they will never reach it because nxa bexotsha abanye indlela engekho right ngabe kuthiwa bavaccinate wonke informal trader.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo umnumzana Edwin Sibanda uthi bakhangelele ukuthi kuhlatshwe abantu abangaba zinkulungwane ezilithumi lanhlanu i-15,000. Kusiyaphela usuku lwayizolo koBulawayo
bekutholakale abantu abalikhulu 104 abale COVID-19. Kuthi elizweni lonke jikelele bekulabantu abaphezu kwenkulungwane lengxenye i-1540 abahlolwe batholakala belegcikwane le-Lyme. Ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 babengamachumi amathathu lantathu i-33, kuthi inani lasebebulewe umkhuhlane lo lokhu waqhamukayo nyakenye ngombimbitho kwaba zinkulungwane eziphose zifike ezimbili i-1911. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine okwakuqala eZimbabwe sebafike inkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyagalombili i-797,715, kuthi asebehlatshwe eyesibili sebengaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amahlanu i-571,721. Ngimele Studio 7 ikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ingcweti kwezenotho sezikhuthaze uhulumende ukuthi asungule uphenyo phezu kodaba olusegudwini kulezinsuku olwethu lwenhlanganiso yemelika e-The Century, yona ethi usomabhizimusi olodumo umnumzana kudakwashi Tagwireyi engaba ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo ekusebenzeni kwakhe lo hulumende weZimbabwe. Okay, ingcweti lezi zithi kumele kudingwe iqiniso ngoba limbiko isingcolise igama lelizwe kanti njalo ixotsha abatshali bezimali. Kubika uMavis Gama.
Umbiko owethulwe ngabenhlanganiso yezindaba eye The Century yakwelemelika uveza ukuba usomabhizimusi onguye njalo umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudakwashi Tagwireyi uphiwa imisebenzi eminengi emtholisa inzuzo nguhulumende okungekho emthethweni esebenzisa amakampani akhe amaningi aselizweni laphandle kwelizwe. Abe The Century bathi uTagwireyi ulamakampani abalisela akubhizimusi lemihlobo etshiyeneyo yamandla kagetsi ukuthwala lokuhanjiswa kwempahla ezokwemba amatshe aligugu ukuthenga lokuthengisa impahla etshiyeneyo kwamanye amazwe esebenzisana labanye osomabhizimusi bakwele South Africa leMauritius. Imali abayitholayo ibikwa beyigcina emabhanga akwamanye amazwe okuyinto eyenza ilizwe lilahlekelwe yimali eningi kakhulu. Ngaphandle komkhokheli welizwe uTagwireyi ubikwa ezwanana kakhulu leziphathamandla zikahulumende ezisezikhundleni zaphezulu ogoqela abakubutho abasebenza ensitha kanye labakumankampani kahulumende. Ngomnyaka ka-2019 uTagwireyi ubikwa wabhadala izigidi lezigidi zemali yakwelemelika kwenye inkampani yabakubutho ukuze inkampani eyaziwa ngokuthi Landela Mining Ventures yanelise ukuthenga ingxenye yenkampani yeGreat Dyke Investments esebenzisana leyinye njalo inkampani yaseRussia. Uhulumende ubikwa njalo watholisa enye yala mankampani angamachumi amane eyesakunda holdings amadola edlula ibhiliyoni elengxenye 1.6 billion ukuthi yanelise ukuthenga impahla enjengegolide, amabhasi, imithi yokuhlanza amanzi kusetshenziswa indlela engacacanga. uTagwireyi ubikwa waphiwa kumbe wathengiselwa ingxenye yenkampani kahulumende elemigodi eminingi ilizwe lonke yekuvimba mining house njalo lokhu kusenziwa ngendlela engacacanga. Abe The Century bakhuthaza inhlangothi zikahulumende ezigoqela amapholisa, idale lephalamende kanye labakukhomishini eye anti-corruption commission ukuba aphenye uTagwireyi lamankampani akhe. Enye ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi kumqoka ukuba lidingisiswe iqiniso phezu kwendaba zenkohlakalo ezetheswa uTagwireyi ekusebenzeni kwakhe lohulumende.
Njengoba silayo iZimbabwe anti-corruption commission bengibona njengani sokumele layo ithathe amakhesi zanjengalawa isitshele ukuthi ungaba leqiniso elikhona yini endabeni ezinjengalezi.
Okuvezwe yilolu phenyo lwabe The Century ukutshela uthi akuqali lamhla.
Isingesibili ireport ikhomba ubaba uTagwireyi ngendaba lezi ezenkohlakalo. Singakhangelisisa njalo sizabona ukuthi amanye ama-audit report eka-2017 layo itshengisa ukuthi bekungahambi kakuhle ku-command agriculture.
Umnumzana Njabulo Moyo okuhlangothi olubona ngezokufundisana loZulu enhlanganisweni ephatheke kumikhankaso yokulwisana lemisebenzi yenkohlakalo ye-Transparency International Zimbabwe laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Umnotho lo ungumnotho ongaba lakho ukuthi uncedise uZulu welizwe leZimbabwe kodwa ngenxa yendlela osuswa ngayo elizweni kusebenzisa amabhanga akwamanye amazwe lawo amazwe agoqela amazwe anjengabo Switzerland athatha lezi mali wona kawala ndaba kakhulu lokuthi imali le ivele ngapi kodwa thina njengesizwe siyalimala kakhulu ngoba naleyi imali isebenziswa ngendlela engelabumceke.
Okwenzakalayo umoyo uthi kuyinto ebuhlungu ngoba kubulala ilizwe esithi bona njenge TIZ bafisa ukuba ngabe uhulumende uyafaka imigoqo yokuvimba ukuphuma kwemali yelizwe isiyagciniswa kwamanye amazwe. Elinye igqwetha elilodumo u-advocate Abraham Mateta uthi kuyinto edanisayo lokho sekuvezwe ngumbiko wabe the Century.
Kuyadanisa kakhulu ukuba kwazi ukuthi kulo muntu yedwa ose lelisile ukuthi athathe iZimbabwe ayifake ekhwapheni lakhe. Uhulumende kaqhubi kuhle izinhlelo zakhe kodwa kulo muntu yedwa othatha amathenda wonke akahulumende.
Umathetha uthi kumqoka ukuba ilizwe lisebenze ngendlela elokucaca. Lumsakazo oxhumane lomunye wamalunga edale lephalamende ongomunye wamalunga ekomitee yePortfolio Committee on Budget, Finance and Economic Development, umnumzana Matthew Nyashanu ongathandanga ukuthathwa amazwi kodwa wathi khona bezoyihluzisisa le report yabe the Century bese besipha umbono wabo njengekomiti. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangunjika uthe ebuzwa yiStudio 7 ngalolu daba uthe laye usanda kuyibala iripoti eyabe the Century kodwa akala lwazi ngokukhulunywayo ngakho ke angazake aphe umbono wakhe ngalolu daba njengoba kungasilo kwalo olunikezwe uhulumende. iStudio 7 izamile ukuxhumana loTagwirei ngokwakhe kodwa ubengadobhi umakhale khukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama.
Elinye lamaqhawe alwa impi yenkululeko njalo engomunye owayinkokheli yeViolezipra engukomanda umnumzana Abraham Dumezweni Nkiwane kaseko. Unkiwane ubhubhele esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals lapho athwalelwe khona emadabukakusa namuhla. Ubhubhese leminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye lantathu 93. Umufi ubikwa engumlweli wempi yenkululeko wakuqala owenelisa ukungenisa izikhali zempi ezigoqela imbhobho lamabhomba ilizwe lisaziwa ngokuthi yiSouthern Rhodesia ngomnyaka ka-1962.
Yebo, mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Sizaphinda sikhangela njalo lokuthi iziqondiso zikahulumende zokuvimba ukumemetheka kwaleli gcikwane ziphatha njani impilo zabatsha elizweni. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Obe ngo-8 ntambama.
Kulife Talk lamhlanje sikhangela ukuqansa kwenani labahlaselwa yi-coronavirus elizweni. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Umsakazo waseBhilithane Sky News ubika ukubana abalwa becatsha abokholo lesi-Islam abalisa kwele Afghanistan abesi Taliban sebeqinisa impi yabo sebesazi ukubana ibutho lakwele Melika elikade lincedisa uhulumende seliphuma kulelo zwe. Abesifazane base-Afghanistan labo babikwa sebehlaba omkhulu umkhosi ukuba aseza kwephulwa-ke okuqinileyo amalungelo abo. Isavunguzane esiza lezulu elidala umonakalo omkhulu ese-tropical storm Elsa sikhangelelwe ukuhlasela isigaba seFlorida kwelemelika namuhla ngemva kokudala umonakalo omkhulu wezulu likazamxholo kwele-Cuba. Abazali babantwana besikolo seBethel Baptist High School esesigabeni seKaduna kwele-Nigeria abathunjwe ngeviki edluleyo abalikhulu lamashumi amahlanu 150 babikwa lokhu bekuthene kusukisela izolo esikolweni lesi bekhulekela ukukhululwa kwabantwa babo. Abahlamuki besi-Islam abalwisa uhulumende wale-Nigeria sebefika inkulungwane eyodwa abantwana besikolo asebethe bathunjwa kule Nigeria kusukisela ngomphalakazi nyakenye kuze kube manje ngabenhlanganiso ephathisa ngezikhathi zengozi lomonakalo emazweni womhlaba e-International Committee of the Red Cross, ICRC, babika ukubana kwenkulungwane lenkulungwane zabantu abaphose bafike isigidi esisodwa 800,000 abangaselanizi esigabeni seCabo Delgado ngemva kokuhlaselwa kwaleso sagaba ngabalwa becatsha bokholo lwesi-Islam abedlulisa amalawulo kusukisela enyakeni. Abe-ICRC bayixwayisa ukubana lumumo ukhanya uzoqhubekela phambili usiba mubi kwele Mozambique.
Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe namuhla lazise ukuthi selethule i-$50 ebambeneyo ezaqala ukusebenza kusasa. Usiba lukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangutka uthi ihlangene yonke limali ifika ku-$360 million. I-$50 le iba yiyo imali ebambeneyo ephezulu njalo izasebenza ndawonye laleyo evele ikhona ebalisa i-$2, i-$5, i-$10 kanye le-$20. Kodwa osomabhizimusi labathengi bathi lanxa beyamukela limali ayisoze incede ngalutho nangu kayeneli lesinkwa esisodwa kumbe ukugada umtshofa. Nangu usomabhizimusi umnumzana Bheki Impilo Sithole.
Ayisincedi ngalutho, khangela ukuthi izinto vele seziqalisela kubani. Kasithi iqalisela kudola ye-America iyabe iqalisela according ngirethi esikhona ukuthi iqalisela ku-$85. So i-$50 nje ka sifikile vele ayilancedo elwenzayo. So uyabe ke sitshintsha 100, 200, 500 sesibuyela kulwana umnyaka futhi uhlabe ke si-add ama-0. Lokho usitshengisela ukuthi i-economy yethu ayikavumi ukuthi sibe le mali yethu eyakuleli lizwe lezimbabwe.
Amazwi kaSithole agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Ngeke kuncede ekuthini imali iphele ebhenki. Abantu kabayizuza imali ebhenki bavukela khona baphenduke bengelayo. Ekufakwa kwe-$50 ebambeneyo kakusoze kwenze amalayini ebhenki aphele. Uhlupho lwemali luzaqhubeka lusiya phambili, kodwa ke futhi ukukhishwa kwale mali iza kwengeza imali ezabe ikhona emphakathini okuthiwa yi-money supply ngesiNgisi, okuza kwenza ukuthi izinto zikhwele zikhwezwa yiyo ibisibulala la ama-denominations amancane.
Ukugugudeka kwedola leZimbabwe kwenza uZulu ahambe ethwele imali enengi esiyathenga ngitsho lesinkwa sibisaso sona esibiza i-$130. Inhlawulo yemijova leyamabhasi ezubko yona ikhwele ngeviki edluleyo njalo isiqala ku-$60. Lokho kwenza i-$50 entsha le ingabi lohlonzi. Kutsho unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Sifuna siphinde kabili ukuze ukwanise ukugada imota. Incane sibilile imali nxa siyikhangela nge-inflation ekhona phakathi kwelizwe. Siyo mali esingathi ngaba le impact kumbe inganceda abantu. Sizabona nje isilijunde njalo ezandleni zabantu ingakwanisike ukuthenga lutho. Okwesibili ukuthi indaba yemali iyazakala ukuthi siyondaba esingayiqeda ngokuba loke siprinta ezinye imali sizingenisa phakathi kumarket. Kunenge okufanele kukhangelwe kunjengokuba siproducer okungakanani thina njengelizwe. Yikho kuzakwenza phela ukuthi imali yakithi ibe lohlonzi.
Impawu zalimali zigoqela umfanekiso kambuyane handa kanye lethuna lebutho elingaziwayo elise Heroes Acre. Usomabhizimusi usithole uthi ukwethulwa kwalimali buthumuthumu abantu bengafundiswa ngalutho ngalezi mpawu kulakho ukudala udubo.
Kuqala imali kayayiphuma wawuqala ukukonsulthwe abantu. Notho sokukhula kulezi insuku othwa imali isizothwa iqalisa ukuphuma namhlanje kusasa sisebenza. Abantu thina businessmen kumele sikhanye sivikelekile sibili ngoba kathesa abantu laba babengazi ama-features emali leyo. So kube kuqathekile ukuthi uhulumende eke zame sibili eqale etshele abantu. Consult abantu bekhulume ngayo ebachazisele kusukuphumela kuma newspaper ukuthi hayi $50 lentsha iyabinje inje kujalo kuba lula ngale ndlela manje kade sesiphoka ukuthi othwa siphumile
sibuze uNcube ukuthi ngaphandle kwentengo imali le ingaletha obuvelo na kwezenotho.
Uhlupho lweZimbabwe ayusiyo mali inkinga, inkinga yipolitiki, inkinga indlela umthetho osebenza ngakhona, inkinga yipolitiki, inkinga indlela umnotho ophethwe ngakhona. Ngakho ke nxa sizaqeda lolu dubo kuzamele sikhangele ipolitiki yethu, sikhangele indlela umnotho esiuphethe ngakhona, sikhangele ukuthi kambe labo abafuna ukuzohlanyela izimali siyababiza yini ngezenzo zethu, siyabapha yini ithemba lokuthi bangafaka imali lokuthi ayinvestment izahlonipheka ikhule ithuthuke.
Bakhona abathi bekudingeka ukuthi uhulumende ethule i-$100 kumbe i-$200 ebambeneyo. Sehlulekile ukukhuluma losibalukhulu webhanga elikhulu uMnumzana Mangutka. Umanyano weSadaki uthi uzathumela iqula lesibili eSwatini ukuyakhulumisana lenhlanganiso ezizimeleyo phezu kodlakela oluqhamuke kulelo lizwe ngesikhathi abantu bephakathi kokutshengisela besola abathi kwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende wenkosi uMswati wesithathu. Umongameli weBotswana uMnumzana Mokwesi Masisi ongumgcinisihlalo ogatsha olubona ngezomvikela kulumanyano oleSadak Troika wethule umbiko namuhla wagcizelela ukuthi iqula lakuqala ebelise eSwatini ngempela sonto likhulumisane leziphathamandla zikahulumende laselihlangana lengcosana enhlanganiso ezizimeleyo ngenxa yokusi lela kwesikhathi. Inhlanganiso ezizimeleyo bezivele zikhonona ngokuthi azitholanga ithuba lokuhlangana laleli qula lona ebeligoqela iziphathamandla zeSouth Africa ezeZimbabwe kanye leBotswana. Umongameli Masisi uqhubeke wathi iqula lakhe liqhube uphenyo ngokwenzakala eSwatini njalo lakhuthaza uhulumente ukuthi akhulumisane labantu bakhe ukwenzela ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo.
ISADC isenza kanye khona lokhu esona ikwenza eZimbabwe lapho yaya yangahlangana nabo bonke abantu ababethinteka kokwakuqhubeka la yaphuma yayihambela abazange baphinde babuyele sokuze kunanamhla. Benze into efanayo naseSwazini bayile bafika bothisa inkosi baphuza itiye babuyele emazweni abo. Ayikho into abangathi kade beyiyele eSwazini uma bengahlalanga phansi nazo zonke iy'nhlangano nabantu abathintekayo kokuqhubeka eSwazini kodwa bangene bayohlangana nalabo ababusayo abayibona abayindezela abayibona abaphehle loliya dlame kade silubona lwenzeka eSwazile ngoba loliya dlame uma ngabe kuyukuthi kubuswa kuswa ngentando yeningi Swaziland. Amanyunyana ayasebenza awabhenwanga, amaqembu ezepolitiki ayasebenza ekhululekile awabhenwanga, abantu abaphethe uhulumeni ngabantu abakhethwe abo baseSwazi. Ngabe konke lokho okuqhubekayo akukho. Kodwa ngoba bayile lapha bafika bathola ukuthi inkosi iyabatshela ukuthi hayi konke sengufake esimeni babona singasekho isidingo sabo. Angikholwa ukuthi sizababona bebuyela futhi eSwazi esikhathini esifishane.
Sesikhangela khona okwenzakala eSwatini sikhuluma manje. Ubona kuwela ngaphi induku lo xa kuxa?
Okukhona ukuthi umSwati isikhathi sakhe sesiphelile. Abantu baseSwatini sebekhulumile futhi bengaqali namhlanje ukukhuluma, kudala bakhuluma abantu baseSwatini. Sikhuluma nje kunabantu baseSwatini ababhace kwamanye amazwe bebalekela umSwati. Kunenhlangano nje la eSouth Africa ebizwa ngokuthi iSwaziland Solidarity Network engeyababaleki baseSwazini ababhacela eSouth Africa. Bakhona kuona nje amazwe amaningi emhlabeni, Pudemo inhlangano endala, uyabona ukuthi kudala kwasa bezabalaza abantu beSwazini kusaphila inkosi uSobhuza uyise kaMswati. UMswati engomunye umuntu ohlakaniphile futhi nxa ekade efuna ukuzuza, ngabe uhle avule manje ingxoxo phakathi kwakhe lamaqembu epolitiki, ngoba asekhona namakomanisi lapha iqembu elizibiza ngokuthi liyi-Communist Party yaseSwati. Aqala uxoxisana nabo kwenzela ukuthi kuyiwe kuhulumeni wentando yabantu, ngoba bakhona phela abasamthanda, bambonelele mhlawumbe abe yi-constitutional monarchy njengenkosi yamaNgisi, njengenkosi yabeSuthu elSuthu. Kodwa nxa ezoqinisela egagadlele amandla, bazomkhipha ngalendlela yokuthi ukuhlonitshwa kwakhe kuphele kuthi nya, kuhle kuphele nje ngento yobukhosi.
UMnumzana Zenzo Nkomo uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Yebo yebo yebo, mthaka zomuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Sizaphinda sikhangela njalo lokuthi iziqondiso zikahulumende zokuvimba ukumemetheka kwaleli gcikwane ziphatha njani impilo zabatsha elizweni. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Obe ngo-8 ntambama.
Siziphethe zakusihlwa ngokukhangela ebezihamba phambili. Abaphila ngokuthengisa koBulawayo bamukele ngenjabulo uhlelo lokuhlatshwa kwabo ijekiseni ye-COVID-19 oluqale namuhla. Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe selethule imali yephepha ebambeneyo i-$50 ezaqala ukusebenza kusasa. Ingcweti kwezenotho zithi uhulumende kumele asungule uphenyo lokuhlolisisa udaba olusegudwini olwethulwe inhlanganiso ye-The Century, yona ethi usomabhizimusi uMnumzana Kulakwatshe Tagwireyi engaba ephatheke kumsebenzi yenkohlakalo. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.